Varatidziri ava avo vanga vachidarika mazana maviri vatangira kuratidzira panosangana migwagwa inoti Jason Moyo naJulius Nyerere vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi Mugabe chibva pachigaro auraya nyika uye zvimwe zvanga zvakanzi tinoda sarudzo dziri pachena. Paasvika varatidziri ava paMikus Hotel apo pari kuitirwa musangano uyu, mapurisa anga akapakatira zvombo abva amhanyisa varatidziri ava avo vabva vasiya vamwe yamapepa vanga vakatakura pamusuo wehotera iyi. Vekunze vari kupinda musangano uyu vabudawo muhotera vakatanga kuona zvanga zvichiitika izvi. Mapurisa azorwisana nevamwe varatidziri pedyo nemahofisi eMDCT ari paHarvest House. Mapurisa azoswerawo akakomba muzinda weMDCT uyu kunyange zvazvo vashandi vebato iri vaswera vachiita mabasa avo. Mumwe wevaratidziri ava vaJames Mukwaira vati kuratidzira kwanhasi kwanga kwakanangana nekuratidzira vatungamiri veSADC kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Isu kuSADC dai zvichitobvira tachivakurudzira kuti vange vachitaura naivo vari kuzviita vari kutonga vaRobert Mugabe ava kuti vanga vachitanga vaita mareforms then vanhu tozoenda kuelection. Bosi chatoda kuti Mugabe abve nenzira yakanaka yeelection, toda kuti Mugabe abve nenzira yekuvhotera obva papawa. Asi iye kana asingade kuti tiite izvozvo tichaita zvinoita kuti abve zvaari kuda zvacho.
Mumwe vanhu ava vaMatthew Manomano vatiwo vari kukurudzira SADC kuti itore matanho panyaya dzekufambiswa kwesarudzo munyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Vakuru veSADC tinoda kuti vabude pachena vasave vanotiregerera. Tinotora from 2008 pakave nemaelection SADC haina kuti gonera isu yakatitsamwisa. Ezvine zvipane nyaya yezenophobia SADC inoramba yakanyarara pasi maproblems acho kwavanenge vanenge vachiita sei vachikuziva. Saka ivo kunyika dzavanenge vakagara zvakanaka isi tochimhanyiro ikoko votanga kuti furufusha. Saka SADC inofanira kutora mamezures pamusoro pezimbabwe kuti ionekuti Zimbabwe yagadzira zvinhu zvayo. Poonekwa kuti pane road map, pane free and fair election. If there's no free and fair election, there's no need for us to tende kumaelection. And ndo chimwe chinhu chikutirwadza kuti for the next election kana kusina free and fair ngakuregerwe maelection because it's wasting our time. Zvikutiwestera time yedu. Saka ngapave neimwe way forward kana kuti nzira inotiratidza kuti tingagona here kuve tichikunda. Nokuti kana takakunda maelection acho tinombo tiri kukunda hapana zviri kumbotibatsira. SADC yachiri kutiroverera. Saka kana SADC isiri kukwanisa ngaibude munyaya dzacho.
Mumwe wevaratidziri ava vaWilfred Nyamanhindi vatiwo SADC haifaniri kuramba yakanyarara vanhu vachikuvara nemhirizhonga iri kuitwa kuSouth Africa uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvichipomerwa mhosva yekupedzera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Hurumende yeSouth Africa yaisa masoja mumigwagwa senzira yekuedza kupedza mhirizhonga iyi.
SADC inotarisira kuti isusu kateseka tinge tichifara chiona kuti dzimwe nyika dziri sei. SADC haina kumirira Zimbabwe chete, yakamirira nyika dzese. Ekonezi like tine maproblems atinawo sangasa ne South Africa. Tinoona kuti South Africa vari kurohwa vachipiswa vakawanda maZimbabweni ari kuno kusi hatina chinhu chatiita sei. Chatiita anything from our president, from our leadership ka hatina anything yekuti tikafambe sei tiotore vana vari kunyika kwedu kandiite sei. Hatina kana any activity yatikwanisa kuita sei kubatsirwa nayo.
Zvichakadai mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu ndeumwe wevatungamiriri venyika dziri muSADC vatopinda munyika pamberi pemusangano wevatungamiriri venyika dziri muSADC uchaitwa mangwana. VaLungu avo vakatarisirwawo kuvhura zviratidzwa zvekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo neChina vasangana navaMugabe asi pataenda pamhepo vaviri ava vanga vachiri mumusangano. Nhasi makurukota anoona nezvinoitika kunze kwenyika pamwe neanoona nezvekutengeserana ari munyika dziri musadhak asangana nhasi vachizeya zviri kuitika munyika dziri musadhak uye musangano uyu wanga uchiri pakati pataenda pamhepo dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza maindastiri kuitira kuti ashande nemazvo munyika dzemusadhak urongwa hwekusimbaradzwa kwemaindastiri kana kuti industrialization roadmap huri kutarisirwa kutambirwa nevatungamiriri vesadhak pavanopinda mumusangano wavo wechimbi chimbi mangwana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.